tichitarisa mamiriro ekunze kushanduka kuri kuita mamiriro ekunze yatingati climate change, kuvakwa kwemadhamu kana kuvandudzwa kwemadhamu chinhu chinokurudzirwa, chinhu chakanaka chavari kuita ichocho. Uye tinovimba kuti hazvingopereri pakuvaka madhamu, asi panofanira kuiswa zvekare maprojects muvanhu vakakomberedza dhamu iroro kuti vakwanise kushandisa mvura iyoyo kuti vavane cheuviri. Asi tinokurudzira zvakanyanya zvavari kuita president izvozvo kuti nyika ikwanise kuchengetedza mvura. Gore rino takawana mvura yakawanda, asi kana tikasava nemadhamu mvura iyoyo inongoerera ichibuda munyika. Saka chinhu chakanaka chatinokurudzira zvakanyanya ichocho.
Zvii zvamunonyanyotarisira kuti zvinge zvichibva muzvirongwa zvakaita saizvozvo zvekuchengetedzwa kwemvura vamaguhu?
Tinenge tichitarisa Zimbabwe ine madhorobha kutiwo kumaruwa. Vanhu vari kumadhorobha dambudziko guru ravari kuda nderi kuti rigadziriswe nderekuwana mvura yekunwa, mvura yekushandisa mudzimba yatingati domestic use. Asiwo kune vanhu vari kumaruwa, chinhu chikuru chavari kutarisira kubva kumadhamu haisingori mvura yekumwa, asi mvura inovapa maprojects, inovabatsira kurima, inovabatsira kupfuya, nezvimwewo zvakawanda maactivities avanokwanisa kuita sekupfuya hove vachitengesa nezvimwe zvakangodaro. Saka so far ndingati hurumende yatora yatingati danho rekutanga rekuti mvura ichengetedzwe mumadhamu. Chechipiri, takuda kuona mvura iyoyo kana ari madhorobha ichinogadzirisa dambudziko rokushayikwa kwemvura maguta akaita sana Bulawayo, nekuti mvura inoita kushanya, inouya pamwe kamwe pavhiki. KuHarare vari kumwa sewage, ndo zvatinoda kuti mvura iyi igadzirise. Kumaruwa tiri kutarisira kuti madhamu anofanira kuti abatsire pave nemairrigation scheme, nekuti mvura inobatsira community kuti irime ichishandira pamwe chete vachitengesawo kumamaketi kuburikidza nemvura iyoyo. Chikasadaro ndo hatinoti anenge ama white elephant, kuti imari inenge yakangoinvestwa asi kuri kurovera huku padehwe rashinji.
Totarisawo zvirongwa zviripo kare vamaguhu zvekudiridzira, muri kuona zviri kubatsira nyika here?
Zvinhu zvinokwanisa kusimudzira nyika jonga, asi hatidi kunyeperana kuti zvinhu zvinongoitika muchinguva chipfupi pfupi. Inyaya iri kutoda kuti hurumende inyatse kuita planning yakakwana, vachishanda naana mudhumeni vanorimisa vanhu, vachishanda naana sadunhu, vachishanda nevanhu vari mumadunhu acho anofanira kupiwa mapiridziro ivavo.